Po nyika dzakawanda dzichicherechedza zuva iri, masangano akawanda anoona nezvevapoteri muSouth Africa anoti hapana chikonzero chekucherechedza zuva iri nepamusana pekuti South Africa haisi kuremekedza kodzero dzevapoteri. Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum muSouth Africa vaGabriel Shumba vanoti muSouth Africa mune vanhu vanosvika zviuru mazana matatu vachiri kutsvaga upoteri. Teri, asi hurumende yeSouth Africa haisi kuda kuvapa magwaro uyewo haisi kuvabata zvakanaka.
Nechitatu richange riri zuva repasi rese rokucherechedza kodzero dzavanhu vakatsvaka upoteri mune dzimwe nyika. Chikuru chatingataura takatarira dunhu remuno muSouthern Africa ndechekuti South Africa yangoramba yakaomesera vanotsvaka upoteri, nokuti vanhu vari kutsvaka upoteri muSouth Africa vanhu vakawandisa. Yakatosvika pakuindisiwa nyika iyi kumatare edzimhosva kusvikira yamanikidzwa kuvhura panotsvagirwa upoteri, kana kuti yatingati reception senda iri kuCape Town. Zvinhu izvi zviri kuitika takatarira gwaro rinoi White Paper on International Migration riri kuuyisa zviga zvokuti kuti utsvage upoteri muSouth Africa unofanira kutsvakira paunenge uchipinda pamahombekombe enyika kana kuti pamaborders enyika. Saka vachabvisa mareception centers awa kubva mukati meSouth Africa kwakaita sekunana Desmond Tutu reception centers, vobva zvabvisiwa zvoiswa kumacheto kwenyika. Zvese izvi zvichakanganisa zvikuru vanhu vanenge vaitsvaka upoteri muSouth Africa. Saka zvino zvatiri kutaura naminista zvakare, minister weDepartment of Home Affairs, kuti zvive zvinochinjwa parliament isati yatarira gwaro iri rewhite paper.
Vashumba vanoti nyika dzemuAfrica dzinofanira kugadzirisa matambudziko adzakatarisana nawo kuitira kuti mhuri dzayo dzirege kutizira kune dzimwe nyika uko dzinonotarisana nematambudziko akafanana nekubatwa zvisina hunhu mukati.
Tikatarira muZimbabwe kune vanhuwo vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vari kutongogara refugee center, vamwe vanongondeya munyika vachibva kunana DRC Somalia, vamwe vakatomirira kuuya kuno kuSouth Africa. Saka chikuru ndochokuziva kuti vana vanofanira kubahwa zvakanaka zvine hunhu. Hazvireve kuti munhu kana atiza kunyika kwake unenge achifanira kutarisirwa pasi kudarika vanogara kana kuti zvizvarwa zvemunyika yaanenge atizira. Zvinhu zvinosiririsa zvikuru zvinongotiratidza kuti hurumende dzedu muAfrica dzinofanira kukoshesa kodzero dzavanhu. Saka izvi nezvimwe zvinhu zvatinotarirawo seZimbabwe Exiles Forum tichiti zvinofanira kugadziriswa. Saka chokupembera chaicho hapana pari zvino, asi kungoti tinofanira kugadzisa zvinhu zvakasiyana-siyana kuti zvinhu izvi zvinakire zvizvarwa zvomuAfrica, uye zvizvarwa zvomuAfrica zvisava zvinotiza nyika dzadzo zvichienda kune dzimwe nyika.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano reAfrica Diaspora Forum South Africa, Dr. Yo Koumba, vanoti zuva remangwana izuva rakatarwa neUnited Nations senzira yekucherechedza matambudziko anosangana nevapoteri munyika dzakasiyana-siyana kusanganisira South Africa.
Tomorrow will be the International Migrants Day, only for the United Nations and its stakeholders, but not for the refugees who are treated like animals, not for the asylum seekers.
Isu veADF tinoti yedu mangwana hapana chatinenge tichipemberera nokuda kwokuti mhuri dzakawanda dziri muupoteri. Hadzisi kubatwa zvakanaka munyika yeSouth Africa. Saka isu tinoti zuva ramangwana resangano reUnited Nations chete. Tiri kukurudzira sangano remubatanidzwa renyika dzemuAfrica. Tirione zvinhu zvakagadzika munyika dziri muAfrica kuitira kuti mhuri dzakawanda dzisatiza munyika dzavo dzichienda kundotsvaka upoteri kune dzimwe nyika. Tiri kukumbirawo nyika yeSouth Africa kuti ibate vapoteri nenzira dzakanaka.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, muzvare Sikanyezele Moyo, vanoti kubva zvavakasvika muSouth Africa, dambudziko guru ravakatarisana naro nderekutadza kuwana magwaro kubva kubazi rinoona nezvemukati menyika.
Inini rimwe ndaka apply ma permits asi handisati ndambopindirwa. Ndaka apply muna October nanhasi handisati ndambowana permit yacho. Manje ndakunetsikana nemapurisa munzira, ndakunetsikana nekubasa, so handichaziva kuti ndoitei nenyaya yemapemiti. Ndakaenda nekuhome affairs kunokwana kana asi handina kumbopindirwa.
South Africa ine vapoteri vanodarika mamiriyoni matanhatu vanobva kunyika dzinoti Burundi, Cameroon, Democratic Republic of Congo, Nigeria, Zimbabwe, Mozambique, Zambia, Malawi nedzimwewo. Vakoumba vanoti sangano reUnited Nations harina kukwanisa kuwana indingira regore rino. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.